nhamo kana matambudziko ezvikwatai rega ndigadzirise pane nyaya yekuti war veterans veterans of the liberation struggle iyayo mashoko maviri akasiyana asi mukusanzwisisa kwakanaka vanhu vanogona kufunga kuti ishoko rimwe chete rinoreva chimwe chete kana tichiti veterans of the liberation struggle tiri kutaura vanhu vakave nechekuita nekufamba kwechimurenga chakasunungura nyika ino vanogona kunge vari madetainees vanogona kunge vari macollaborators vanogona kunge vari mawar veterans muveterans of the liberation struggle ndoo kune macategories kana kuti zvikamu zvikamu kana mapoka mapoka rimwe boka roita remawar veterans rimwe boka roita remawar collaborators rimwe boka roita remaaristics saka vanhu ivavo zvichemo zvavo nemanikidzo dzavo hadzina kufanana zvakasiyana even participation yavo vaishanda chinhu chimwe chete nenzira dzakasiyana saka havasi semukategori vane makategori akasiyana
chii chiri kupa kuti musangoite musangano mukuru mumwe chete makabatana mese muchitaura zvichemo zvenyu kuna vamunangagwa
tinotyira kuti vakasangana nemutungamiriri wenyika vari pamwe chete panopedzisira dzimwe nguva padominata zvine chekuita neboka rimwe chete saka for this reason yekuti vamwe nevamwe vanoda kuti zvavanofunga zvinyatsopetsenurwa zvakanaka tichaita kuti mawar veterans vanosangana nemutungamiriri vari vega mawar collaborators vari vega madetainees nemarestricts vari vega asi vanhu ivava vanhu vari muimba imwe chete nemipanda yakasiyana
ko tichitarisawo chimwe chichemo chandiri kunzwa kubva kumawar veterans vandiri kumbotaura navo vari kuti vazhinji vacho havana kukwanisa kuwana minda muri kutarisawo here dambudziko irori kuti muvape kana maplots zvavo
mawar veterans haisi chokwadi yekuti havana kuwana minda vakawana minda vakaitorerwa minda vakanga vave nayo asi pautongi hwatakanga tinahwo marimwe zviro pashure apo mawar veterans necorruption yanga ichiitwa mumahofisi emaland officers nemada nemagovernor nekuministry of land chaiko kwaakune ukiribidi hwaahuchimeka shuwa kuti macomrade ese abiswa muland handisi kuziva comrade izvozvi even ari papurazi risina withdrawer vese vakawithdrawiwa nemhaka yekuti chinangwa chakanga chavepo pakutonga kwakaa kuripo ndechekudisadvantaja macomrades to disempower so that kana vasina simba reupfumi vanoramba vari dependent pamunhu umwe chete anonzi Robert Mugabe saka izvozvo manje zvaisa macomrades pachinhano chekuti vasara vasina chavanacho.